tasangana hauna kutora nguva nekuti tangodzorerwa ofa yatakange tapuwa last time ye 60% negovernment. Saka mahealth workers vangozvitambira kuti sezvo hurumende iri kuti yakaomerwa ingaenderere mberi zvayo nekuimplimenta kana nekupa vashandi zvayakaronga zvacho nhaurirano dzichienderera mberi nekuti vashandi havasi kutambira chikamu chakakwidzwa nacho mari dzevashandi nehurumende.
Imi zvii zvamaa muchitarisirawo kuwana kubva kuhurumende?
Isu hatina kutseketuka kubva patakakumbira hurumende kuti dai atipa muhoro unoringana neinterbank rate, nekuti zvinhu zvese zviri kungokwira zvichitandanisana neinterbank rate, nezviro chaiye mafuta edzimotokari akakwira zvichitandanisana neinterbank rate.
Ko vashandiwo vari kuti chii panyaya dzebhonasi?
Mihoro yebhonasi hurumende yakativimbisa kuti bhonasi richange ririko, kunyange zvazvo pasina chati chakurukurwa kuti richange riri pachikamu chakasvika pamari yavanotambira.
Tomboti mazonyorerana muchipedzerana panyaya dzemihoro, munotarisira kuti izvo zvikamu 60% kubva muzana kana 60% zvinge zvichitarisirwa kupiwa vashandirini?
Munhaurirano dzedu nehurumende iyenge yakavimbisa kuti tikangokurumidza kusainirana kureva kuti August paanopera vazhinji vanenge vawana mari dzavo.
Imiwo nhengo dzenyu munoona dzichikwanisa here kumbochovha nemari iyoyi?
Hadzikwanise nekuti tikatarisa 60% zvinoreva izvo kuti paya paya semuenzaniso hurumende yakanga yambofa vanhu 10% zvange yakatoi bhajeta yakafanira isendeka parutivi ichimirira kuti pamwe vashandi vachazofunga kaviri, ndopayakazowedzera 50% yainzi cushion. Kwatiri tungozotora kuti vabatanidza 10% iya ne50% cushion zvabva zvatisvitsa pa60. Tikatarisa 50% cushion ihafu yemuhoro watiri kutihora nhasi, pozoiswa futi 10% chete pamusoro. Saka tichinang'anidza tichitarisa nemaomero akaita zvinhu, zvechokwadi hapana kwainosvitsa vashandi.